Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 30, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wava Job Scala, amai Ellen Scala, votadza kuvapa keke rebirthday nhasi apowo Britain iri kushora kubatwa kwavari kuitwa vari mujeri pamwe nevamwe vanopikisa.
Vaskala hawasati vambotongerwa mhosva yavo, but vari kuonekwa vachiiswa mumanjema, vachiparedwa, vachinwa makoti, vachinyadziswa, mukadzi wavo achiratidzwa kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level.
Tine hurukuro negweta vaKennedy Masie, asi tabatawo mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa, avo vanoti
zvevari kutaura zvanaavisikana tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaita mujeri wekuirish republican army vavaiti materorist, uyo vaakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika. Ngavambosiyiwo mitemo emiri emuzimbabwe nematera edu aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu uye cricket nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala, vanoti varambidzwa kuvapa keke ravo rebirthday nhasi mujeri rechikurubhi. Vaskala vasvitsa makore makumi mashanu. Mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vashora zvaitwa nevemajeri ava, avo vakavarambidzawo kuona Vaskala svondo rapera. Mabatirwo avaskala ari kushorwawo zvikuru munyika nekunze, uye dare reparamende remuBritain rakakurudzira mambo Charles kuti vasimudze nyaya yeZimbabwe pamusangano nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa. Britain inoti muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu zvine nhoroondo. Mukuzeya nezvenyaya yekurambidzwa kwaamai Scala kupa murume wavo keke, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Mutemo uri very clear in terms of constitution kuti munhu anenge akasungwa ane right yokuonekwa neespouse, and right iyoyo iri guaranteed muconstitution section 50 subsection 5. Inotaura kuti munhu wese ane detained asati asendenswa ane right yokuti spouse yake kana kuti partner yake imuone. Saka zvaitika izvi zvinhu zvinotyora mutemo, and ma prison officers angasikafani kuva achiita izvozvo.
Saka magweta angaite sei panyaya yakadai, nekuti tiri kumboona svondo rapera vaChamisa vakarambidzwa kupinda nevakuru vemajeri vachiti vainge vaudzwa navaZiyambi Ziyambi vanovagurukota rezvemutemo kuti vaChamisa vasabvumidzwe kupinda, asi vaZiyambi vachiramba kuti havana kudaro. Panogadziriswa sei pakadaro kana vaskala vachiramba vachityorerwa kodzero dzavo?
Sezvo zviri mubumbiro romutemo, magweta avaskala vanokwanisa kudzokera zvikare kuvatare edzimhosva kana kuti either kuhigh court kana iko kumachistrate court kwavari kutongerwa, voisa inonzi application yekuti vabvumidzwe kuti vava vachipinda. And kana iyo application iyo yakagrandwa necourt, vanenge vachirambidza vaskala kuti vaonekwe either nemukadzi wavo ingava spouse kana kuti nemagota avo, vanenge vava mune inonzi contempt of court, and ivo vari kurambidza vanogona kusungwa.
Totarisawo imwe nyaya, tiri kuona nhengo dzedare reparamende kuBritain uko dzichiti pachaitwa musangano pakati pamambo Charles nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa panofanira kusimudzwa nyaya yavari kuti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Munoona sei danho iri?
Izvi zvinhu zvandingati the welcome development, because matyorerwo ari kuitwa kodzero dzavasikala haana kumira zvakanaka, and zvinhu zvinoenda yatingati pa the core of my rights are in constitution. And the international advocacy iri kuonekwawo nedzimwe nyika kuti izvi zviri kuitwa izvi hazvizi right, zvokuti vasikala havasati vambotongerwa mhosva yavo, but vari kuonekwa vachiiswa mumanjema, vachiparedwa, vachinwa makoti, vachinyadziswa, mukadzi wavo achiratidzwa kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanira kuva zvichitaurika at that level kuti vapewo pressure kuZimbabwe government kuti kana ivo veZimbabwe government kana kuti ivo vamunangagwa vasiri kuzviona vari munyika mavo, ngavaonesewo nevamwe vanhu vanenge vakati vavachidzani kana kuti vanhu vanenge vachida kuchikidzana navo.
Asika vehurumende yeZimbabwe vari kuti havapindire pane zvinoitwa nematare vamasi.
Izvi zvazvizi zvinhu zvechokwadi, because tiri kuziva kuti nyaya yavasikala it's a political persecution. Zvinhu zviri kutova kuti ivo vasikala vari kusungirwa nyaya dzepolitics. Saka vehurumende kana kuti vezanupf kana vehurumende havangambotauri kuti havakwanisiko vachipindira, vari ivo vakatozvitanga zvinhu zvacho, ende ndivo vanokwanisa vega kuzvimisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa, tikatanga nekuvabvunza nezviri kutaurwa neBritain.
Vanongonyaudza vanhu vekuBritain ivava nemakore 42 Zimbabwe yakasununguka, asi vanongorota sekunge ndivo vanotonga Zimbabwe. Nyaya yekuti vagara vari vanhu vavadzvinyiriri 400 years haidi mumusoro mavo. Zvekare ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe haumbobva wakapatsanurwa nemaBritish. Vaidzvinyirira iyo South Africa yacho nekudzvinyirira Zimbabwe, ndivo vadzvinyiriri vekupedzisira. Saka kana vachingova kuti South Africa inge vaterere pane nyaya yeZimbabwe, vari vari kukonzera masanctions nezvimwe zvirongwa zveupfumi zvavakati temera vachingova kuti zvichatiparadza, vatoona ukama hwedu neSouth Africa huri kusimba.
Muunga pamuenzaniso,
tese tese pari kutaura South Africa iri kutaura ichisapota Zimbabwe. Musi uno pave nemasanctions eSADC, South Africa ndeyeSADC yakaita kunge iri pamberi kana kuUnited Nations ichitaura nyaya dzemasanctions. Ndo nyaya dzakonzera kuti pave nekuti vanhu vemuZimbabwe vaende kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa. Zvekare Prince Charles ndo vakadhirisa mureza kumaBritish kuti Zimbabwe ichivepo, ichive nyika vachimwana mudiki 42 years ago. Zvinotopachena kuti vanoziva kuti Zimbabwe nyika yakasunguka, ndando vakadhirisa mureza. Saka havana kodzero yekunge vachinyaudzwa nenyaya yekuti vapinde nenyaya dzemuZimbabwe, vakatodaro vari kurasika.
Asika hurumende nebato reZANUPF vanga vachiti pavanotsvaga rutsigiro voti chakakosha kudyidzana nenyika dzose idzi yavari kuti re-engagement, hazvizokanganisi here donzvo rebato iri?
Isusu tinoda kuti tifambidzane, hatidi nyika yatinoti imhandi yedu, toda kuti nyika dzese dzive shamwari dzedu. Asi chinonetsa maBritish ndechekuti zvitadzo zvavo kuZimbabwe zvinorema zvavakaita. Vakatitonga havasati vambotipa mareparations, vakatikonzeresa hondo yaIan Smith yakauraya vanhu vedu, havasati vambotaura nezvazvo kuti vamboti vanhuanaIan Smith vaifanira kunge vakatongwa nedare rinenge riri kuNuremberg revanhu rekukodzera hondo. Zvakawanda zvitadzo zvedu neBritain tikazviisa patafura kuti vatipinzire mareparations kana kuti vabvume kuti ndo vakakonzeresa varungu vangu vari muno kuti vaponde vanhu vedu vanosvika kuma100,000 mazuva ehondo. Tikazvisa zvedu zvinotoraudza kupfuura zvavari kutaura izvozvizvi.
Ko, panyaya yavasikala iri kusimudzwa iyi vamutsvangwa munoti kudii?
Zvevari kutaura zvanavasikala, tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuIrish Republican Army vaiti materorists, uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika. Ngavambosiyiwo mitemo yemuZimbabwe nematare edu, aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu. Angavarege vairota vachifunga kuti vari kutonga Zimbabwe zvakare. Pane nyika dzakawanda pasi rino, vadii kuenda ikoko kana vachifunga kuti ndo mwari wepasi pano. MaBritish vanofunga kuti ndo mwari weZimbabwe, ndo nhamo yavo chaiyo chaiyo.
Asi kamuri kutaura nyaya yekuti pahondo zvichida vaifanira kuripa, vamwe vanopikisa ka ambasada vanoti ko Zimbabwe haina kugadzirisa wan dambudziko rakaita seGooground inogotarisira sei kuti Britain itange yagadzirisa
svondo rakapera chairo kaive nedare guru nenyaya yeGooground tiri kunadzirisa nai nyaya yavana vemuZimbabwe. Hapana nyika yasina kubhuitawo mhiri kusapesana. Ivo vakanzwa nemascots vakarwa nemairish America yakaita civil war. Isu hatina kuzombosvika ikoko nenyaya yeGooground takagona kunadzirisana takaita yoita koti. Ngavaisiyei nyaya yevanhu vemuZimbabwe haisi nyaya yavo iyo vano dzavo dzavakaitirana ikoko uganeni kunetsana kwavo nemascots nemairish takambopindira.
Mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSomalia vaHassan Sheikh Mohammed vanoti vanhu vanosvika zana vakaurayiwa vamwe mazana matatu vakakuwara nemabhambo ainge akateiwa mumotokari mbiri nezuro. Mumwe mutori wenhau Mohammed Issa Kona akaurayiwa uye mutori wenhau weVoice of America Abdul Kadir Mohammed Abdulle nemumwe anoshandira Reuters Praise Omar vari pavanhu vakakuvara. Russia yazivisa kuti yambobuda muchibvumirano chakakokerwa neUnited Nations chekuti Ukraine ibvumidzwe kutengesa chibage negorosi icho chaona zvirimwa izvi matani mamiriyoni mapfumbamwe zvichitengeswa pasi rose kuedza kupedza dambudziko renzara. Russia inoti yatora danho iri nekuti Ukraine yakarwisa ngarava dzayo mudunhu reCrimea rayakapamba kubva kuUkraine yacho. Ukraine inoti hainei nekurwiswa kwengarava idzi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zviri kuitwa neRussia zvekuirambidza kutengesa chibage zvichawedzera matambudziko enzara kunyika dzemuAfrica nemuAsia. America yati Russia iri kuda kushandisa chikafu sechombo muhondo yayakatanga pasina idena muUkraine. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Mwakuto kipa mkoko chayo, keti ya mkoko, ino chepita nima uko chayo, harikiti ya ndeshi kutani. Ino jandoshi mshinika utuminishi kipindi. Toto ipako, tini mafranga mama, tini chayo kutikana mafranga ya kashanda. Nisha adikiringa ya kariba chepi za kina mkoko. Kote uke uji mshinika mshinika natura usha kresha mpita, shakaka te biwak kana kutinamu. Kana kutio mazingaya tini kutinga patini chika uji. Ano kushandisa kutesa nishu shakari. Mungu shumisha chika zinuza kutuzimine mkoko. Zinuona sereti magambo kara zinishu shakari.
Ko pa kutengesa pa azizo netiere kuti muna anga achi tengesa. Mungu tengesa la mguwa guwaere kana uti paniwa mwe emu shitoro wa mnu shanda nao.
Mungu kutengesa uchi reka nchimisa uchi.
Kutengesa uchi.
Ore uchi. Uchi mungu mtumatengesa uchi voka ulebo mbimu oso. Iyo za antanda kwanza zangu chindite masupa maketeriko jiti angu chiri kukura. Ati ndi nye storo za jiviki zangu chiri pita uchi imomu. Mbunio wangu wano kere dapa matemi kwa niti sana timi mchumbeta kateno sena mapozi mbukeni zimbabu. Mungi mtuto uchenge kira ipa kusha kazi.
Ko izo nyuchi mne mchitenge sa mari uye kana mna chita ku disirwa nyuchi mne mchibadasa mari ya kawanda shakadi.
Pana yetu tenge pana nchiti njimengza na ni maturity yetu wamu. Kiriti suwamu mingi tango tanga kana tiri machua kana tichiri hili. Ino tangiro kwa mafoti jolai. Ngoni matua macho macho ya kutu ndikito kipa suwamu kuko yangu yandato umba. Ano tangiro kwa mafoti jolai kishitipira. Ngoni kwa wabana weku kipa nchiti njimengza na unyuri. Taka tumpeko di peto kipa nchiti njimengza na dami kaini nchiti asesini. Yekuti mutimbotari panzvimbo yacho kuti imiwe kwakukwira nditakira chekatobashandisawo zvinhu zvakaita sesakeno zvinoita kuti mapurize acho asiyana. asiye assessment pasi zvaiyeka inotota kuti July zvino kutotanga kutotsitsa chine kuti tsafura nekuzotsiya kachimisa kumeta short vandu ndekapunisha achatsadzi zvinotangira pasi July 15
ko pa kuzotenga mabhotoro acho nezvimwe zvimwe nenge muchizvitenga kupi izvo
tinotenga kuna industry kumasasa kunogadzira maplastic ndonini ndine malabels angu ari kuenderana nekakambani kangu kandakavhura
makutoshanda nevamwe here kana kuti muchiri kuita mega zviri kufamba sei makapinza vamwe basa
aiwa ndakatopinze vamwe basa chinezvandikuita kurudzira tiri project ndechekuti tisimudzire vanhu vana chidiki kana kuti maitarimenzo nekuti ndo zvakandisimudzirawo saka handisaindi ndega ipapo apa ndine vamwe vandakatiena nekuti kapangu kacho kana ndikawandirwa nemabhiri mesaizes nematilidesitas anondibatsira vanenge vachiendawo kune dzimwe nzvimbo ndondinozoite zvakare vamwe vanondibatsira kuti pachinendire akaunti vanenge vachitengesawo chinzvimbo dzakasiyana siyana
saka kambani yenyu inonzi starai
inonzi elimmacomi foundation for environmental justice
asi tinomboonawo vamwe vanhu vachichema chema vachitivo dzimwe nguva vanotengeserwa huchi hunenge husiri huchi zvinofamba sei munombonzwa here zvichemo izvozvo
tinotozvinza mutunge zvenu izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti maketi yehuchi ibvaita seinorwadza asi iripo inhau yekuti munhu anenge akambotunga huchi hwekristu akanenge akutekutunga kuti ndoziva sei kuti huchi chaiwo chaiwo saka ini zvandinoita ndezvekutotipa point of sale tinokurudzira kuti hati test dehani before you test it tine makesi akasiyana-siyana atinoita pahuchi anoita kuti tikwanise kuziva kuti uhuchi chaiwo chaiwo uhuchi hwakabikirwa shuga saka ninhau yekuti vanhu vari kutsvaga mari vamwe vanobikira shuga vowedzera muhuchi hwoyo asi tine zviratidzo zvatinotoona zvinotaridza aiwa uhuchi chaiwo chaiwo ndechekutanga sechipindi chimwe chinhu chatinoda kuti vanhu vagare vachiziva ndechekuti nyuchi dzine mapizi kana kuti maketi panopfuura 1000 dzichidyawo zvinhu zvakasiyana dzichibvawo nzvimbo zvakasiyana kureva kuti huchi hauzotesti zvakafanana hauzoratidzire zvakafanana takasangana nemwe huchi hwepepo humwe hwakaita bhleki chaiwo humwe hwebrown humwe hunenge hwakada kutonoita pinki kana kuti redi hazvitoreva kuti hwaasesi hunenge inhau yekuti peredi kana kuti rigen kana kuti peteinji dzacho ndo zvakasiyana saka papo educator vanhu vanenditomatimu saka ninichitovakurudzira kuti munotizoiona sei kuti aiwa uhuchi chaiwo chaiwo uhwu hauzi
mungatsanangura here ipapo
ityo kuti huchi hauna shelf life ezvonezi ukaiswa mucontaina iri tit isingapinde mhembo kana mvura huchi haufaniri kuexpire kana kuita pasi kana kuvira saka mukamwana hwaakuvira zvoreva kuti pane zvakaitika kana kuti mukapinda musupermarket mukaona huchi hwaakutoita malayers izvozvozvo zvinotiratidza kuti either huchi hwakabikirwa kana kuti pahwaipekwa pane zvisina kuenda zvakanaka hunogona kunge hwakasinda isinokondenge mvura kana kuti huchi hwakamorwa husati hwachipa saka tatomamirira yakaita ndeyekuti inanyorerekera kuti vanhu vanotenga kuna vanhu vakajaira kuziva kuti uyu munhu anogadzira huchi chaiwo chaiwo ari kutengesa huchi chaiwo chaiwo hwaanenge akarima izvi saka kana munhu adetopinda maketi makizvo zvinotoreva kuti kana asina makastoma kudhara anenge akufanira kutotengesa nehope kune vanhu vagara ine makastoma
haiwa tinokutendai zvikuru muzvare olin nekupinda muchirongwa chedu saka vanhu vanenge vachida kubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo
vanondibata panhamba zinoti 0774549264 0774549264
Tinotenda yanga iri hurukuro yataita namuzvare Olin Makoni vanochengeta nyuchi vari kwaRusape. Iko zvino tochienda kuna Tanunoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitenderwa kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu
simba rangu. Vatereri tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tiri kuda kumboteerera kumazwi enyu amakatitumira.
Ini ndinoita panda. Mubvunzo wangu ndokuti ko ava maprofita aya anoprofita especially vekuma Juan Masowa ava anoona here kana kuti vanoita zvekungunyepera vanhu, nokuti kwakavaya chigwere chekorona ichi hapana kana muprofita hwana takavachitaura kuti korona ichauya. Right, vakangonyarira kutizi, asi vanhu ivava ndovatohwa vachitaura vakutaura zvokuti mishonga haiti inoita, kana kuti hee zvazodii musatora mavhaksini acho haiti. Maprofita iwawa ndo vamwe vaakutaura vachova mweya waunoshandisa ndi mweya wamwari here kana kuti vanoshandisa mweya wezvikwambo vanhava? Ndo pane mubvunzo wangu, ndoda kunatsokuisisa chaivo chaivo. Kana vari vechokwadi chaivo chaivo, ngavachitiudza kuti korona iyo ichapera rini.
Makadii henyu vashamarari vestudio 7 pamwe nemi vateereri vestudio 7, ndandikuda kubvunzawo pamusiyano wezvitendero apa kuti chitendero chechimoslem vanoti mwari wavo anonzi Allah, isusu wedu tinoti ndimwari. Kusiyana kwakusiyana here kwakaita ana mwari ava kana kuti mwari mumwe chete asi kusiyana kwemashedzero chete? Ndiwo mubvunzo wanga ndati ndikuda kubvunzawo. Ndizvo zvichete, ndatenda hangu ruro ndimaingwena kuchegutu.
Makadi kwomukomandana nokawande, ndivo muri kutaura naKelvin Chiona paSouth Africa. Ndatichitokumbirawo kuti mukambozama kubata vaparidzi veJesus Revelation Ministry yaApostle Chiwenga, kana pa mukagona kubata iwo Apostle Chiwenga kana Pastor Gerald Baloyi, izvo timbonzwawo kuti vanoti kudii pamakomenzi avo.
Ini ndiri kuno kuCape Town, ndinoitwa Mai Kumire. Ndinoda kupindurawo pana baba wakataura vachiti izvoni nyika dziri kuti dziri kunamata nevafundisi, vanhu vese vachiti vari kunamatira nyika. Ichokwadi, vanhu vanonamatira nyika, asi chanoda kuudza hanzvadzi yangu iyi ndechekuti hapasi pose pekuti unoti ukanamatira Mwari chinhu chauri kuda wobva wachowana pakare pakare. Aiwa, Mwari wakatipa machoices pakurarama. Either you choose kuti unoda kuita zvakarurama kana kuti unoda kuita zvakaipa. Saka nekudaro iko zvinezvi nyika yeZimbabwe takaitarisa, ruzhinji rwese iko zvinorwarasika kubvira kuna vatungamiriri wacho chaivo, vanhu vachuza kuita zvakaipa. Saka vashoma vaya vanenge vachiri kuita zvakarurama ndo vanonamata minamato inogona kuva ine breakthrough. Otherwise kanadai ukanamatira chinhu asi iwo uchirasika pagwara rinodiwa naMwari, hapana kwaunenge uchienda munamato wako. Saka izvozvo ndo zviri kuita kuti nguva iite seiri kurebesa, zviite sekunge mhinduro iri kunonoka, asi Mwari nguva dzose vane mhinduro. Chinodiwa chete naMwari ndechekuti timude, timuitire tiri pano pasi kuti tigozofara naye kudenga tafa. Hapana munhu anorarama forever, nguva yedu yekurarama pano pasi diki diki chaizvo. Saka hanzvadzi, dai uri mumwe ndaingokukurudzira kuti ude Mwari ende uye unamatire mhuri yako nekunamatirawo futi nyika yako, mhinduro ichauya zvayo.
Pazuwai kwazuwai paStudio 7 muzuva ranhasi, zuva resvondo. Ndirudo kumbobvunzawo kuvakuru vemadzisvondo nevakuru vose vanonamata muchitendero vechitenda Mwari vechirumbidza Mwari, kuti makare kare kwanga kuine vakuru vanga variko vechiti isu tinoporesa, asi pamusoro pecovid-19 kumbotamawo naumwe vati ndatumwa kucovid-19, covid-19 ngaipere, kuratidza kuti chii chaakuitika makore anaa. Mwari wetiri kutenda wasiyana here naMwari wekare waaitenda vakuru ivavo? Kana Mwari watiri kunamata mazuva ano wasiyana here newanga achinamatwa makare kare? Kune vachandipindurawo mubvunzo wangu wandinawo, ndatenda.
Ayo ndiyo mamwe emazwi enyu amakatitumira. Ndinokukurudzirai kuti musaore mwoyo, nekuti tiri kutambira maaudhiyo enyu akawanda zvikuru. Kana muine zvamungada kugovana nevamwe vateereri pachirongwa chino kana mibvunzo yezvechitendero chipi zvacho, zvitumire kwatiri, tichaedza kutsvaka vangakupai mhinduro. Tumirai mibvunzo yenyu kunamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti ngati sanganei svondo rinouya apo tichakuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda Tanono Kawande uye tinorudawo kupa kutenda kuchikwata cheChristla Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 umusi uyo maChevrons eZimbabwe Cricket arowa neBangladesh. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati mumutambo wanga uine mufaro mukuru munhandare kuvatsigiri vezvikwata zviviri izvi. Nhasi zvasiyana zvikuru nekurwa kwemazuva ese sezvo kwanga kune kuimba nekutamba vatsigiri vezvikwata izvi vachifarira zvikwata zvavo. Mangange aya ave kureva kuti Dynamos yave nemapoints makumi mashanu nemanomwe yasiwa nemapoints maviri neChicken Inn iyo yakarova Cape United 1-0 nezuro. Asi Dynamos yave nemutoro mukuru sezvo iri kusangana neHerentals pamwe neCapes United mumitambo miviri yasara. Herentals yacho yarohwa 2-1 neBlue Chiefs iyo zvekare vari kusangana nayo mufinari yeChibuku Super Cup musi wa19 mbudzi. Cranbourne Bullets yaita mangange 0-0 ndokupinda mapoints makumi matatu nemanomwe vakaenzana neCapes United muhondo yekurwira kusabuda muPremier Soccer League. Zvichakadaro, Zimbabwe nhasi yazvomesera makwikwi T20 World Cup Super 12 eCricket apo yarohwa nemaranzi matatu neBangladesh iyo vanga vatarisirwa kurova zvisina kana kushupikira. Asi zvino hazvina kufamba zvakanaka muBrisbane Gabba Ground apo Najmal Shanto akanda maranzi makumi manomwe nerimwe chete 71 ndokutungamira Bangladesh kusvika pamaranzi zana nemakumi mashanu 150. Mukutevera, Zimbabwe yakwanisa maranzi zana nemakumi mana nemanomwe 147. Mutambi akanda maranzi akawanda ari Sean Williams uyo akanda maranzi makumi matanhatu nemana 64. Kunyange hazvo Ryan Bull abudawo nemaranzi makumi maviri nemanomwe 27. Izvi hazvina kubatsira. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechitatu svondo rinouya neNetherlands. Mutsigiri wechikwata ichi vatinache Musunza vanoti maChevrons anofarira kutora mutambo uyu semimwe mitambo yavatamba kunyange hazvo Netherlands isina mukurumbira wakanyanya mumutambo uyu.
Saka Zimbabwe isu hatiskoa underrate, tichitora game rese as a best game. But nyangwe tikadyiwa nyangwe tikaita sei, but vakomana vari kutamba. Saka tongovavisha good luck Zimbabwe.
Zimbabwe ichasangana neIndia mumutambo wayo wekugumisira weSuper 12. Matikiti zuru makumi masere 80,000 emutambo neIndia weZimbabwe anonzi atotengwa ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mudzimai wava Job Scala, amai Ellen Scala, vatadza kupa ava Job Scala keke rebirthday ravo nhasi. Apowo nyika yeBritain iri kushora kubatwa kuri kuitwa vaScala nevamwe vanopikisa vari mumajeri. Asi mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti Britain haifaniri kuudza Zimbabwe zvekuita. Tasvika kumagumo hechirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.